United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuri musi wechishanu 2 Gunyana 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nasi ndi 1 Gunyana, 1st September 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Taronoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zviri kuratidza kuti nyika dzese dziri kushoropodza zvakaitwa kuZimbabwe kuti angari mahumbwe chaiwo akaitwa iwayo, haasi maelections iwawo.
United Kingdom inoti inobvumirana nemasangano akaongorora sarudzo muZimbabwe kuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka.
Zvivakwa izvi zvivakwa zvakare kare zvinofanira kunge zvanga zvisingashandiswi, asi zviri kushandiswa nezvisiri pamutemo nevamwe vazhinji vacho vari vanhu vanenge vachibva kune dzimwe nyika dzakaita sana Malawi, Zimbabwe nana Mozambique.
Vanhu makumi manomwe nevashanu vanofira muchivakwa chinogara vabva kure vazhinji muJohannesburg muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Britain inoti inobvumirana nemashoko ekutanga akataurwa nedzimwe nyika uye nezvikwata zvizhinji zvaiongorora sarudzo muZimbabwe anoti hadzina kuitwa zvakanaka. Gurukota reUnited Kingdom rinoona nezvemuAfrica vaAndrew Mitchell vanoti United Kingdom inorumbidza kushinga nekuzvipira kwevanhu veZimbabwe mukushandisa kodzero dzavo dzekuvhota murunyararo, asi vachiti United Kingdom inobvumirana nemasangano akaongorora sarudzo kuti zvinhu zvakanga zvisina kugadzirwa zvakakwana kuti paitwe sarudzo uye pakanga pasina kubudirirana pachena. United Kingdom inoti inotarisira kuti vanhu vose vacharamba vachitevedzera mutemo kusvika zvinhu zvose zvagadziriswa. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti kunze kwemawara akaitwa neSouth Africa neNamibia ekukorokotedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, nyika dzose dzinoona kuti zvakaitwa muZimbabwe zvondirapera ndezvematakanana.
Zvataurwa nehurumende yekuBritain zvakangofanana nekushoropodzwa kwemaelections ekuZimbabwe akaitwa neAmerica, akaitwa neSADC, akaitwa neAfrican Union, akaitwa neUnited Nations. Zviri kuratidza kuti nyika dzese dziri kushoropodza zvakaitwa kuZimbabwe kuti angari mahumbwe chaiwo akaitwa iwayo, haasi maelections iwawo.
Zvino kukatya madzai here izvi profesa kuti Britain yataura mashoko aya?
No, tinofara ngekuti mumaelections emamwe makoreka haina kubuda ine mashoko akasimba kudaro. Kwete hurumende yeku Britain but nemahurumende ekuAmerica Canada wese wa mashoko awo akasimba chaizvo ende anoratidza kuti maelections aangari mahumbwe chaiwo.
Mataura pamusoro pedzimwe nyika namamwe masangano akataurawo zvinoda kuenderana nezvakataurwa nekurukota rekubritain iri. Ko nyika dzokuAfrica sei dzisingatauri zviri kuitwa namamwe masangano kana kuti nedzimwe nyika dziri kunze kweAfrica?
KuAfrica vanotarisa SADC neAfrican Union kuti itaure yakamirira nyika dzese dzekuAfrica. Saka dai waibvunza kana nyika ipi neipi yekuAfrica, mhinduro yaanokupai ndeyekuti zvataurwa neSADC, zvataurwa neAfrican Union, wangu wachitaura wakamirira nyika dzese nhengo dzeAfrican Union neSADC. Ndopo wanomirira ipapo. Nyika zhinji dzemuAfrica dzinotya kuti dzishoropo dzeZimbabwe dzakamirira dzisina kubatana neimwe. Fanika nyika yekuNamibia yashoropodzwa chaizvo ngekuti yakakorokotedza wamunangagwa kuti wakawina maelections ayo.
Kana makatarisavo nhoroondo yeSADC kubva zvayaumbwa, sokuona kwenyu munoona sokuti SADC ingakwanisa kugadzirisa nyaya yakaita seiyi here, zvikuru sei zvakaitika muZimbabwe sezvazviriko zvino?
Hongu, SADC yakatotumira ngirike nhengo dzayo kuti dzinotaura nenewezanu newe-CCC kuti pane zvingarongwa here. WeSADC wane ndingangoti maoptions mairi. Rekutanga ndeyekuti kuitwe zvekare mamwe maelections. Rechipiri nderekuti kuve nehurumende yemubatanidzwa. Wakambozviita zvekare vaSADC kukorera 2008. Wakaenda kuna waMugabe wakataura zvakasimba chaizvo kuti maelections e-2008 akange asiri maererano nezvinodiwa. Anonzi maguidelines akarongwa neSADC. Wakaisa pressure chaizvo waMugabe, ndopo wakazobvuma kuti kuve nehurumende yemubatanidzwa yeGovernment of National Unity. So ndo zvirongwa zviviri izvozvo, watumwa wekuSADC wari kutaura nehurumende neCCC kuZimbabwe.
So kuona kwenyu munofunga kuti hurumende yava munangagwa ingabvuma here kuita hurumende yomubatanidzwa seyatakamboona mazuva avatsvangirai navaMugabe?
Zvatanzwa ndezvekuti hurumende yekuZimbabwe haisi kudaba kuti kuitwe mamwe maelections.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare neStudio 7. Vanhu makumi manomwe nevashanu vakafa nezuro mangwanani muguta reJohannesburg muSouth Africa zvichitevera kutsva kwakaita muzinda wavaigara. Pane kutirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogona kunge zviri pakati pevanhu vakafa mutsaona yemoto vakaparadza chivakwa chemuturikidzwa cheusindiso chiri muMarshall Town muguta reJohannesburg muSouth Africa. Tabata muzvinafundo reKim Konza kuti tunze zvakaitika.
Musi wechina 31 August 2023 muguta reJohannesburg kune moto wakaitika mune chimwe chivakwa chiri pakati peguta iri. Moto iwoyo wakakonzera kuti pave nevanhu iko zvino vanosvika 74 vari kunzi vafa nekuda kwemoto iwoyo.
Professor Mukonza, chakakonzera moto uyu chii?
Uri kunzi moto uyu wakonzerwa nekuda kwekuti vanhu vari kushandisa zvinhu zvakaita senaparafin pakubika nemakanjura pakuonesa nekuda kwekuti magetsi haanyatsofambi zvakanaka muzvivakwa izvozvo.
Chivakwa ichi chakamboita sei nai profesa?
Zvivakwa izvi zvivakwa zvakare kare zvinofanira kunge zvanga zvisingashandiswi, asi zviri kushandiswa nezvisiri pamutemo nevamwe vazhinji vacho vari vanhu vanenge vachibva kune dzimwe nyika dzakaita sana Malawi, Zimbabwe nana Mozambique vanogara muzvivakwa izvozvi. Saka ndodambudziko raitika kuJohannesburg pazuva ranhasi.
Zvati zvazikanwa here profesa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe mukati mevanhu vakafava, uye kuti vangani vokuZimbabwe vakafa?
Hazvisati zvazivikanwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvawanikwa zvichibatanidzirwa munjodzi iyi zvingani, asi mukutaurwa kwazvo zvinofanira kunge zviripo, nekuti muchivakwa umu muri kunzi mune vanhu vazhinji vanga vachigaramo vanhu vanobva kune dzimwe nyika dzakaita seZimbabwe, Malawi neMozambique. Asi kuti tizive kuti vangani chaizvo chaizvo hazvisati zvanyatsobuda pachena, nekuti njodzi ichango yangoitika ipo pazuva ranhasi.
Avo vanga vari muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Gweta amai Jackie Sande vanoti havana wakavamanikidza kudzora mashoko avo zvichitevera kushora kwavakaita sangano reJudicial Services Commission zvichitevera kukumbira ruregerero mushure mekushora kwavakaita sangano iri pamwe nemajaji mushure mekutadza kwavo kuti nyaya yavasevhi yakasukuwere yekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yatadza kubudirira mumatare. Amai Sande vaudza Studio 7 kuti sagweta vanenge vachishanda nemajaji awa pamwe nemamwe magweta ehurumende, naizvozvo vakaona voga kuti mashoko avo akange asina kunakira vanhu vanoshanda vose.
Ndadzora mashoko akataurwa neJudiciary Service Commission kuti vanga vaona vaine kupokana nawo, nokuti aiita seanoshora majudges edu uye nevejudiciary vese zvakare. Nekuda kwaizvozvo ini segweta rinoshanda mumatare mazuva ose tichisangana zvine kumira pamberi pavo majaji, ndaona zvakakodzera kuti hongu inhau dzaitaurika nekuda kwezvematongerwo enyika, uye kana munhu uchitaura nezvematongerwo enyika wakasununguka kutsoropodza sekuda kwaunonge uchiita, nekuti ikodzero yako kuburikidza nebumbiro remutemo kuti utsoropodze zvinenge zvichiitwa nehurumende kana tikutaura nezvematongerwo enyika. Asi apa majudges edu anoremekedzeka uye nejudiciary service commission vakaona sekunonzi kusoropodza uku kwakuita sekunorerutsa majudges uye nejudiciary service commission. Nekuda kwaizvozvo iniwo segweta ndakaona zvakakodzera kuti hongu ikodzero yangu kuti nditaure saizvozvo ndichitsoropodza hurumende kana ndine kupokana nayo semunhu ari kuita zvematongerwo enyika. Asi zvese gweta richada kuzomira pamberi pamajaji aya zvikakodzera kuti ndidzore mashoko mamwe andandataura musi iyoyo.
Ava vangu vari gweta amai Jackie Sande vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti akamirira kusunga vanhu vanokurudzira vamwe kuti varatidzire vachikanganisa kufamba zvakanaka kwemabhizimisi. Mapurisa vanoti vane magwaro anokurudzira vanhu kuti varatidzire kutanga nhasi chishanu, vachiti vachavharira vose vanoita izvi. Chirongwa cheHarare Agriculture Show chiri kuvhurwa zviri pamutemo nhasi kuHarare Showground. Chirongwa ichi chinokokerwa neZimbabwe Agricultural Society chinounganidza varimi vana muzvina bhizimisi vanotengesa nekutengeserana kuvarimi uye vapepetu venhau dzevarimi. Chirongwa ichi chiri kupenderwa mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvekurima vachishanda sachipangamazano wevarimi Muzvare Wadzanai Manyore.
Kuagricultural show zvokwadi varimi vakawanda vakabuda, tinoo makambani vechitema, even varimi maindividuals vari kusukira munyaya dzekurimwa kwehuku, aya atingati maindigenous chickens. Huku dzedu dzechibhoidzi, vamwe vari kuita mombe, vari kuita mbudzi, even mamwe makambani atingangowana muvalue chain yeagriculture. Chokwadi vanhu vakabuda and vanhu vari kurakidza kuti aiwa muagriculture mune upenyu, mukurima mune upenyu, nezvatiri kuona paground vanhu vari kushanda zvechokwadi.
Chikurukuru chamungati chiri kudzidzwa nevarimi chii?
Takatarisa panyaya dzekurimwa muZimbabwe, zvikuru sei kuvarimi, zviri kuona kuti vakudzidza kutora agriculture sebusiness chairo chairo. Taakubva kumaitirede pasi chigara yaya ekuti agriculture yaingoitwa sechinhu chekuti hazvinondoita sei, kana kuti hazvinomunda ungarara here vanhu tiripo, munda ungangogara here tiripo. Instead vanhu vaakutotora agriculture sebusiness chairo chairo.
Sei muchidaro imimi, mungapatsanangure zvishoma here ipapa?
Vanhu vaakutora nyaya dzerecord keeping seriously, zvekutoti vanhu vakugadzirawo macash flow, vanhu vakugadzira mabudget. Saka munonyatsoona kuti panyaya dzekurima ratova business, yatova means of employment, yabva kunyaya dziya dzekungoti vanhu vaita kuti zvinondodi, but vanhu vaakutozvitora sebhizimusi. Kungada kuri kuchengeta huku, kungadaro kuri kurima fodya, kungadaro kuri kurima chibage, kurima mombe, zvipfuyo zvakasiyana siyana, vanhu vaakutozvitora sebhizimusi.
Avo vanga vari nyanzvi yezvekurima vachishanda sachipangamazano chevarimi Muzvare Wadzanai Manyore vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti bato reZANU-PF nasawira wayo Forever Associates kana kuti FAS vanoti vachatsvaga vatsigiri vebato reCCC senzira yokuvatadzisa kuronga kuratidzira pamusoro pesarudzo dzakaitwa svondo rakapera. MuNewsday makare varairidzi vanokurudzira hurumende kuti inonose kuvhurwa kwezvikoro izvo zvinofanirwa kuvhurwa svondo rinouya, vachiti zvinhu hazvisati zvagadzikana zvichitevera sarudzo dzakaitwa svondo rapera. Varayiridzi vanoti upenyu hwevadzidzi nevarayiridzi huri munjodzi sezvo vamwe vanhu vachakatsamwa pamusoro pezvakabuda musarudzo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Inini ndinorwadziwa chaizvo neZANU-PF. ZANU-PF yatitiita seiko isu vana veZimbabwe? Tatambura vedu wei, tatambura. Vari kuda kutosiya nyika yaGaba chairo rakungoti ngwengwe riri sisina charinacho. Isusu tatambura nevanhu veZANU-PF vedu wee, takutongokumbirawo kuti dai iyo sadhiki yapindira chokwadi, kana dzimwe nyika dai dzapindirawo. Tatambura, taona chitsvuku, tiri kuno kunze kwenyika.
Apa nyaya ndiri kuona apa ndeyekuti vamunangagwa vakabvisawo mugabe nechisimba. The same thing yavanofanira kuitwa kunge kubviswawo nechisimba, isu hatichavadi hedu isusu. Saka zviripo zvinokusi kuti zvaakaita munhu kuti apinda pachisipapanhangirikire paupresident tinofanira kumuitira saizvozvo, because hapana zvaati aita, nyange iyonzvese mumwema kuti haana zvaakaita. For the last 5 years hapana zvakabudiswa namunangagwa. So demo pademo, ziso kubaiwa ziso, unobayiwa mumwe neziso, ndokutitoenda pachituro pachi ipapo. Saka kana zvisikaitiri zvese zvokuti havasi kuda kubvapo, ivo vachiziva kuti vakaloza, vautorwa, hapana chimwe.
Makadii paStudio 7, makadii zvenyu. Ndinotsvakawo hama dzangu dzinoti Trust Gava naMike Stole. Taishanda tese kushabhani maini, ndakazopesira kunzwa nezvavo zvichinzwa kushanda kuunki. Ndiri kuvatsvaka zvikuru vanhu ivava. Ndokumbirawo kuti kana vakateerera vandibatewo panhamba dzinoti 084-011-0436. Vanoisa kodhi yekusouth Africa.
Ndinoda kungoramba ndichikurudzira bato reTCCC kuti aiwa zitiri pano paJozo paSouth Africa. Tirambai makadzvanya, tanetsa kuitiswa nezidhare rediri muNangagwa rinoda kungodzvanyikiridza kodzero dzevanhu sikupele kumasvingo kubhikita kumashoko uko. Takakura tichingounzwa kuti zvinhu zvichanaka nazvino, asi hazvanaka. Saka voshuvira yedu ndeyekuti zvinhu ndezvachinja. Tongoti aiwa, kwamuri ikoko vakavhota, vakavhotera mutungamiriri wemutsva wedu Vanelson Chamisa. Aiwa, rambai makadiro, tichiramba tichikunamatirai kuti dhara iro zimukwegura iro erabva, tinonamatirawo kuti risarambe kubva pachigaro, nokuti eshi tatambura speciali kwedu kumashoko kupikita kune vamwe nherenhere zisingade kuvhotere vantu kwavo. Hai, ndini gwanje zvangu ndiri paJoza.
Ndinokumbira kusitsirwawo meseji yangu kune vanhu ava vandichadana mazita avo. Vanhu ava, meseji yangu ndeyekuti ngavanyare maitiro avo avo kuita zvinhu zvavo, ngavanyare. Uyo anonzi Marapira uyu Chiveve Douglas Mahia nemukuru wemapurisa Matanga munyare. Hamungatosviki kunosaina chibvumira pamabhishopu echechi kuti imimi muchakurudzira runyararo. Endi yeti vanhu vachiurayiwa munyika, vanhu vachirohwa munyika yese yeZimbabwe maererano nekuti munhu ari kusarudza mutungamiri waanoda une pfungwa dzake, momurovera izvozvo. Ndati munyare.
Handina mashoko endinotaura nandi kuta mavhaza mashoko anotaura anotishatira maningi musharuko dhara iyo. Mashoko anotaura nguva ngenguva anotishatira sitereki. Zvinei uri Britain unode iyoyo, ngaabve Britain auyo unoo. Ei, tikutambura zvine zvino, ene angarwara ikoko unorapiwa zviri bhoo, zviri sefu, isititambura. Vana vako vanofunda zvakanaka, zviri bhoo, isititambura. Unoda kutishatira mudhara iyo, unoda kutishatira, kushatira chaiko chaiko. Mwari uchakutonga chaiko maitira ako, Mwari uchakutonga. Sagara nemwoyo wakadaro mudhara iyo. Yeti kutambura tina zvipatara, vana da vasi kufunda. Ikutaura zvekutaura izvozvo, unode Britain ibveyo iwe unono mudhara, ugare kwetiri unono. Kwete zvekutaura, unotaura mashoko anoti bhoo. Apo mavhoti mwadibira futi, tiri kwadziwa futi. Zvinoreva izvozvo, Mwari uchakutonga mudhara iyo.
Pastudio 7 apo, ini ndinoona sekuti vamunangagwa vakada kuita inauguration yavo. Sadak, kana ichirevesa kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka muZimbabwe, handiti vanosikokwa. Ipapa ngavatsike madziro, ngavasauye kucerebration yake, azvione kuti ari kungozviisa pachigaro zvisina vamwe vanhu mukati. Ndozouya kuna Amavhaza. Amavhaza, vanhu muri kuti vanhu vanoda ZANU-PF ndivanani? Ndivanani vemuri kuti vana veZimbabwe vanoda vakavhotera ZANU-PF ndivanani? Hamunyari here kusimudza muromo wepamusoro nepazasi? Munhu mukuru akadaro munonyarirwa nevana vacheche. Ndiani anoda ZANU-PF? Ndiani akavhotera ZANU-PF?
Makadiko weStudio 7, makadiko weStudio 7. Mashoko anotaurwa nepastudio 7 uyo neiyo nhumwa iyo yeZANU-PF uchiyo chicharamba uyo, mashoko anorwadza zvokuti kana usina simba unopera simba chaiko chaiko. Asi tinope simba netariro kuna vashamisa kuti varambe vakashinga, vaite pese pavanogona kuti zvido zvavanhu zvizadzikiswe. Zvinoda vanhu zvizadzikiswe, vanhu vese mayuthi zvizadzikiswe. Safari here South Africa. Tatambura, tatambura. ZANU-PF inofanira kuti imbozorora, imbozorora. Zvino ED chaiye chaiye paari ipapa haana ikeri kutorova chaiko chaiko, haana ikeri kutorova chaiko chaiko. Anozoti haana kuina ende asina kana mukana. Chamisa ivo vanofanira kuti varambe akashinga hurumende yeibvi izadzikiswa, zvido zvavanhu zvizadzikiswe. Zvinosimbiso zvo ndiri pana paPretoria muSouth Africa.
Pastudio 7, pastudio 7, makadi hama neshamwari navateereri, anatononoka hwande. Ini ndiri panyaya yokuti vakomana vana mutsvangwa wakava ngavasazviona sevakangwara. Vanhu kunyarara kwavakaita hakuziri kupusa. Vanhu vanoda kushanda zvakanyarara, kwete zvavanoita zvoruzha izvi. hakuziri kugona kwavo kuva mupawa, asi kuti nerimwe gore zvichavapindukirawo. Vanhu vari kutya chete, vari kutya kuurawa nezvakaitwa nefazi kumamusha uku tatiriko. Asi kungoti haa, nerimwe zuva gava richadamburo musungo, muchazoona zvichaitika. Mwari achapindira chete. Hazvirambi zvakanakira vashoma ivo vazhinji vachitambura. Hezvo chikoro chaakuvhurwa vezano, zvinhu zvichakwira mutengo wezano. Muchatengawo menyu mega here? Muchaende kuchikoro vana venyu vega here? Zvakaoma vanhu vacho.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Makore anodarika 12 muchimurenga chemusiria, vanhu vari kuramba vachitambura nezviitiko zvezuva nezuva zvekurwiswa nezvombo zvemuchadenga, kutochwa nekuchengetedzwa mumajeri nekunyimwa rubatsiro. Vanhu vemusiria vakagadzirira kuwana runyararo. Mumazuva achangodarika pakave nekuratidzira murunyararo mumaguta akaita seDaraa neAlsuweida, uko zvizvarwa zvesiria zvakakurudzira kuti kuve neshanduko mune zvematongerwo enyika uye kuti mapato ose atsigire chisungo cheUnited Nations cheUN Resolution 2254, icho chinokurudzira kumisa kurwisana nekugadzikana musiria. Kusavirirana musiria kwakonzera kutambura kwakanyanya zvikuru kumadzimai, vakawanda vavo varivo vanoriritira mhuri dzavo. Vakadaro mumiriri weAmerica kuUnited Nations Ambassador Linda Thomas Greenfield. Vakati kusaenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi kwagara kuripo nechakare, mitemo ine rusarura nekusaruramiswa kweruzhinji kunowedzera zvimhingamupinyi zvinosangana nemadzimai. Vakati vanokurudzira mapato ose mukusawirirana kuri musiria kuti apedze zvirambidzo zvinosunga madzimai uye vape mikana yakaenzana kudzidzo, kodzero dzepamutemo, magwaro ekuberekwa kana zvitupa nemagwaro emidziyo. Vana vemusiria nevanhu vakatamiswa pamisha yavo vari kuramba vachitambura pasi pemamiriro ezvinhu aripo pari zvino, vakadaro Ambassador Thomas Greenfield. Vakati nyika yose mamiriyoni evana vari kuramba vasiri kuchikoro, zviri kuvaisa munjodzi huru yekushandiswa, kukasika kana kumanikidzwa kuroorwa kana kuroora, vakati maguma azvo ndeaya, kusvika zvinhu zvagadzikana kuchengetedzeka nechiremera kune vakasiya misha yavo hazvigone kuitika. Vakati zvizvarwa zvesiria hazvidzokere kana zvichiziva kuti zvinomanikidzwa kupinda mumauto esiria, kusungwa nekuchengetedzwa kusina shumo, kushungurudzwa nekutsakatiswa zvine chisimba. Ambassador Thomas Greenfield vakakurudzira mapato ose ari mukusawirirana kuti aburitse muusungwa vose vakachengetedzwa kuusungwa, kupa mukana kune masangano anorwira kodzero dzevanhu kuti apinde munzvimbo dzakachengeterwa vanhu nekuona vanhu varimo, nekugovera mashoko pamusoro pevakatsakatika kumhuri dzavo. United Nations inoisa uwandu hwezvizvarwa zvesiria zvisiri kuzivikanwa kuti zviripi, pamwe neizvo zvakasungwa zvisina shumo, pazviuru zana nemakumi mashanu nezvishanu kana kuti 155,000. Russia iri kuramba ichiisa zvipingidzo munyaya dzebudiriro yezvematongerwo enyika musiria, vakadaro Ambassador Thomas Greenfield. Vakati pamusoro pezvo, kukundikana kwehurumende yaAssad kutora matanho akatambanuka ekugadzirisa zvematongerwo enyika, pamwe nezvinoda kugadziriswa nechimbi-chimbi zuva nezuva zvakatarisana nevana vesiria, zvinoratidza kuti hurumende inotarisira pasi vanhu vayo. Vakati America icharamba ichisimudzira kuti hurumende yaAssad izvidavirire kushungurudza kwayo, kusanganisira kuisa nekusimbisa zvirango kune vose vanokodzera kuzviwana. Zvirango zveAmerica zvicharamba zviripo kusvika pave nebudiriro inobatika nekupimika yakanangana nekugadzirisa zvematongerwo enyika. Vakati vanhu vemusiria vanokodzera kuwana rutsigiro ruzere, vakati vanokodzera runyararo nekuchengetedzeka nekururamisira, vakatiwo vacharamba vachimira navo munguva yavo yekushayiwa. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. United Kingdom inoti inobvumirana nemasangano akaongorora sarudzo muZimbabwe kuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Vanhu makumi manomwe nevashanu vanofira muchivakwa chinogara vabva kure vazhinji muJohannesburg muSouth Africa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai murumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele. Thank you.